Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 23, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinozvitenda kuti hurumende yavamunangagwa yatendera kuti vanhu vaongorore sarudzo pasina kumbunyikidzwa. Tinobatsira kuti zvideredze mikana yemhirizhonga.
Vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo munyika uye vaimbova mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Dramani Mahama vosvika muZimbabwe nhasi.
Angoti vachikanda matombo panapa vachitema vanhu veMTC vasingada musangano. Mapurisa hapana chavakwanisa kuita but vazongodzoserwawo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano paCaledonia apo vamwe vatsigiri vavo vanorwiswa.
Riri kutotanga izvo zvimangwana. Tanga nichitotaura navo vekambani yachona China Jiangsu iri kuita basa racho nevadio kambani iya yakaita basa kuti zvakare kuVictoria Falls Airport.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voparura urongwa hwekuvandudzwa kwenhandare yeRobert Gabriel Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaongorori vesarudzo kubva munyika dzakawanda pasi rose vari munyika kana kuti vari murwendo rwekuenda sezvo sarudzo dzatarisirwa kuitwa musi wemuvhuro. Vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo munyika uye vaimbova mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Dramani Mahama vasvika muZimbabwe nhasi. Mukupera kwesvondo vaimbova mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Johnson Sirleaf, nhengo yedare reparamende yeCongress yeAmerica amai Karen Bass uye vaive mutevedzeri wemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica ambasada Johnny Carson vari kutarisirwawo kusvika muZimbabwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch raparurawo urongwa hwekushandisa dandemutande kuburitsa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Urongwa uhwo huchabatsira vaongorori vesarudzo uye waparurwa muHarare nhasi. Human Rights Watch yatumirawo vaongorori vayo vesarudzo vapinda muZimbabwe nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Hongu, sangano reHuman Rights Watch ratanga iro urongwa hwekupota richizivisa vari muZimbabwe nevari kunze vese vanenge vari padandemutande zvinenge zviri kuitika maringe nesarudzo. Tisati tapinda musarudzo, musi wesarudzo uyezve zvichaitika mazuva anotevera panenge papera sarudzo, kuti vanhu vazive kuti nyaya dzekodzero dziri kufamba sei, mune runyararo here kana kuti kwete, kune kurukurohwa vanhu here kana kuti kwete, uyezve kuti zvinenge zvinombofamba sei panyaya dzekodzero dzevanhu.
Saka vanenge vachida kuverenga kana kuona zviri kuitika vanoenda papi?
Vanenge vachida kuverenga nekuona zviri kuitika vanoenda pamusangano reHuman Rights Watch panoti www.hrw.org. ndo panenge paine logo.
Ko vanenge vachifunga kuti vachikorerwa kodzero dzavo munokurudzira kuti vaite sei?
Tinovakurudzira zvikuru sei kuti vatumire nekukurumidza umbowo huzere hwezvinenge zvaitika pakutaurwa kwekodzero, ingava mifananidzo, angava mavhidhiyo, pa 0027 73 5211 813. Namba dzinoti 0027 73 5211 813. Kana vachinge vatumira ve Human Rights Watch vanozotora nyaya idzi vovheneka kuona kuti zvakamira sei vasati vazvishambadza.
Tiri kuonawo munyika muri kuuyawo vaongorori vesarudzo vakawanda kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemasangano akasiyana-siyana. Zvakakosha zvakadii?
Zvakanyanyisa kukosha kuti vanoongorora sarudzo vari kuuya kubva kunyika dzinosvika idzo 46 nemasangano akasiyana siyana anosanganisira European Union, Commonwealth. Tinozvitenda kuti hurumende yavamunangagwa yatendera kuti vanhu vaongorore sarudzo pasina kumbunyikidzwa. Zvinobatsira kuti zvideredze mikana yemhirizhonga, nekuti kana mumusha muine vaenzi kana makoronyera, madasvanana vanonyarawo unhu hwakaipa. Saka zvichiitwe zvichakanaka zvikuru sei tinozvikudza, asi tinongoramba tichikurudzira vanhu nemasangano akasiyana siyana ezvematongerwo enyika kuti vaedzere pasi pavanogona kuita zvinhu zvavo murunyararo pasina mhirizhonga. Tiite sarudzo dzakanaka dzinoyevedza, dzinoremekedzwa nekukudzwa nepasi rese rakadai kutarisa zviri kuitika muZimbabwe.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari parunare muHarare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano nevatsigiri vavo kuCaledonia nemabvuku kwavati makanzura ebato ravo achaita uori kana vapinda panyanga achadzingwa pamwe nekutorerwa matanho akaomarara. Pamboita mhirizhonga pakati pevechidiki vebato ravo nevechidiki veZANU-PF vachamisa vasati vasvika kuCaledonia. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Zvinonzi pamboita mhirizhonga panzvimbo yemabhizimusi paGazebo kuCaledonia, apo vechidiki veZANU-PF vanzi vakanda matombo, panga pakaungana vatsigiri veMDC Alliance vakamirira vachamisa. Imwe nhengo yeboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navachamisa vaDennis Muroiwa vaudza Studio 7 kuti vechidiki veZANU-PF vanga vaine chitsama vapotedzera matombo zvaita kuti vatsigiri veMDC vaviri vakuvare. Vamuroiwa vati vakuvara ava vaendeswa kuchipatara.
Vangoti vachikanda matombo panapa vachitema vanhu veMDC vasingada musangano nomu, mapurisa hapana chavakwanisa kuita but vazongodzoserwawo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weboka revechidiki muZANU-PF vaGodfrey Gomwe kutinzwa pamire bato ravo panyaya iyi. Mhirizhonga yaitika iyi inouya panguva iyo mutungamiriri weZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vakataura kuti vanoda sarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Pavasvika kuCaledonia vachamisa vatsoropodza nyaya yemhirizhonga vachiti maoko avo akachena panyaya yemhirizhonga.
Musanetsana nevanhu vanoda kurwisa vamwe, hatidi violence, toda peace. Isu tiri verunyararo, hatina bakatwa, hatina uta nemuseve, tinofamba nekuhwina. Ende kuno toda kudzidzisa ZANU-PF chidzidzo kuti kana uri dofo for 38 years unofana kudzidziswa kuti umboenda kunogara pasi, pombotsvetwa anotsunha tomboona. Imi munoti ZANU-PF 38 years vachingovapo. Ikani ndakanzwa chiwenga naMnangagwa mukativhotera tichati munoregere muripoka. Ndiwo kudhiraivha kombi oti mukandipa kombi ndichaenda kutaura. Ndaka kutaura.
Vachitaurawo pano mumwe musangano waitirwa kumabvuku vachamisa vati makanzura ese ebato ravo achaita uori kana vachinge vapinda panyanga vacharangwa zvakaomarara, vachiti mameya anofanira kunge aine masimba.
Munozviziva kuti chinhu chaikanganisa munyika muno muti murefu iZANU-PF ndo yaivhunga makanzera edu. Isa mamajisa kukula. That's why takataura kuti hakunochinja mupaka. Gore rino tachinja mupaka shiri yabvuta rekeni. Takumeka shuwa kutabvisa nyaya yekuti meya anenge asiri executive meya. Takuda kudzorera executive meya ari responsible kumaresidensi. Makanzela akatadza basa ngave autonomous from the central government. Prostista akunotungamira, we are changing the local government act. To make sure kuti urban councils act yachinjwa. Makanzura all accountable to the citizens and the residents. Vakatadza kudeliver, recall them. Vabvisei kana vatadza kuita basa ramakavatuma, vadzorei. Toda kudzorera simba kuma residents. Kuitira kuti where there is no service delivery, punish the leaders who are supposed to represent you. And omakanzura, ndoda kukupai warning. Pata kupinda apa kwane mutungamiri mutsva. Farao asakamboziva Joseph. Kureva kuti kana une havi une zvivoko zvinoda kunama namamari yevanhu. Tiri kukutsvaira mangwanani ngwanani.
Vachamisa vakurudzirawo kuti vatsigiri vebato ravo vavhotere vaJames Chidhakwa pasarudzo dzeparamende mumabvuku, vachiti nhengo yeparamende inomirira mabvuku pari zvino vaJames Maridhadhi havana rutsigiro rwebato ravo, sezvo vachiti vakaendesa mapepa ekukwikwidza kuZek zvemusoro wavo mushure mekunge vakundwa navaChidhakwa musarudzo dzemapuraimari dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura urongwa hwekuwandudzwa kwenhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Urongwa uhu huri kuitwa nyika ichibatsirwa neimwe kambani yekuChina. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo.
Zvara nhasi raita zuva rakanaka chaizvo. President vatiitira yatinoti ground breaking ceremony yeRobert Gabriel International Airport. Apo patiri kutarisira kugadzira patsva airport yedu kuti imirewo ive nechimiro chinoratidza kuti tava nyika iri mukati mamakurana atakanangana nawo. Saka zvafamba zvakanaka, vakokwa vauya, ground breaking yaitwa, saka zvatiitira zvakanaka.
Saka basa iri rinotanga riini?
Riri kutotanga izvozvi mangwana. Tanga ndichitotaura navo vekampani yachona China Jiangsu iri kuita basa racho. Inova ndiyo kampani iya yakaita basa futi zvakare kuVictoria Falls Airport. Saka vari kutotangisa mangwana. Ndingati nechekare vasati vatangisa kuti vatange kwatiuta kutangisa mangwana, vanga vatogadzirira waro wavo kudhara, vanga vachitobata-bata pavanofanira kutangira. Saka vari kutotangisa kuchera zvinokuita basa ravo mangwana.
Mungatiudza kuti zvii chaizvo zviri kuvandudzwa, zvii zvitsva zvatingatarisira apa?
Zviri kuvandudzwa zvinyuwani ndezvokuti kana manga muchiziva paRobert Gabriel International Airport, pairi kudzika kwatingati kumadokero kunobatana neZimbabwe, kuri kuzovakwa yatinoti new kana kuti imba itsva yeVVI, zvinenge kusvikira mapurezidensi navamwe vanyarikani vakuru. Apa vanenge vachiti kana vachisvika havazokwanisi kuva nechokuita kukanganisa mapassengers aya mamwe anenge achifamba nzendo dzavo zvapakasiyana siyana. Zvakare zvetichagadzirisa zvatingati zvesecurity, michini yokugadzirisa zvesecurity, kuva nefire station itsva, iyo runway yacho ina paya panomhanya ndege iri kugadzirwazve panyupatsva. Zvakare hatinoti mabridge aya akaita mazvitsvuku aya aya anofamba nevanhu vachipinda mudzindege anenge atichawedzera mamwe zvematatu kuti agoita 7 pamusoro pamamwe 4 atanga tinawo. Zvakare zvepachava nepai pamunoti kana muchifamba kuna mamwe maairport amazuva ano zvatinovati Harare scale pachinhano ichocho, aya munoti kana musina kwanisi kufamba netsoka muchiona kuti makaneti munongomira zvenyu muchidhonzwa nebhandi muchienda nemu kwamunenge muchienda. Zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kugadzirisa paHarare International Airport yatava kuti Robert Gabriel International Airport.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vamunangagwa vadomawo vakumbira ihodzi kuti vafanobata chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende mushure mekumiswa basa kwakaitwa vaRay Goba avo vari kuferefetwa nemhosva yekukundikana basa.
Tinobvana kuti zvaitwa sei, nekuti munoona pane vanhu vakapuwa ma8 farm ndo vazhinji vacho vari kutaurwa.
Tichakupai nyaya iyo inotevera yatichapuwa naTanonoka Wande tichitaura nezvevarimi. Regai tiende kunyaya iyoyo tichiti gurukota rinoona nezvekurima vaParents Shiri vari kukurudzira varimi vachena vasisina mapurazi kuti vashande pamwe chete nevarimi vane mapurazi kuwedzera gohwo uye nekusimudzira upfumi hwenyika. Mashoko aya akatsinirwawo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati hurumende yamira zvachose kutora minda kubva kuvachena vasaririra mapurazi. Nyaya iyi inoratidzawo kuti vaMnangagwa vanenge vave kusiya gwara reZANU-PF rekuti vachena vose vatorerwe minda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaimbova sachigaro webazi rezvekurima paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Mandivamba Rukuni, avanoti kana chirongwa ichi chikabatwa zvakanaka chinogona kuunza budiriro munyika.
Tinobvana kuti zvaitwa sei, nekuti munoona pane vanhu vakapuwa ma8 farm ndo vazhinji vacho vari kutaurwa vane ma1 havana dambudziko iroro. Vazhinji vacho vanogona kungozvirimira, ve8 ndo vane dambudziko, but dambudziko racho rinogona kunge rakatisiyane nemunhu nemunhu. Vamwe ma8 farmers vazhinji vanenge vachishaya mari yacho yekuti vakwanise kurima, nekuti tinotidhure A2 because mapurazi mahombe anoda maindust akawanda.
Matambudziko amunoona angabude panyaya iyi ndaapi?
Inogona kunge iri nyaya yekushaya mari, inogona futi kunge iri nyaya yekushaya unyanzvi hwacho hwekurima. Munhu ana umbenge akarima mapurazi mahombe aya before haana unyanzvi hwacho, inogona kunge riri dambudziko. Retatu dambudziko rimwe rinoitika nderekuti munhu agara asina zvake shungu yekurima, anga achingodawo len ndine munda wawandina kana musha chaiwo. Saka madambudziko anogona kunge ari matatu aya kana kuti any of those matatu iwayo. Saka kana pachiitwa joint venture nemurungu angabva kana kuti akungudzoka asina purazi, zvakubva kuti uyu wacho uyu murimi agara apuwa purazi resettlement chii chaari kushaya chaari kutsvaga.
Munoona sokuti vangashanda zvakanaka vese here, vangagona kuwirirana here vanhu ivava?
Well, before zvazvisinganyatsokufamba zvakanaka, but iko zvinezvi zvinogona kufamba zvakanaka nokuti hurumende yabudisa polisi yayo pachena kuti vachada kukomba nzeta vakatorerwa mapurazi, vanokomba nzeta zvinhu zvavanga vavaka pachi, havasi kukomba nzetiwa for the land, vanokomba nzetiwa zvavakavaka ipapo. Then it's okay, anogona kudzoka asina zvake land but ane mari yake neskill yake oita joint venture nemunhu ane land asi haana skill. Some of the black farmers vane mari mabusiness but havana skill and they will get so pane varunguvo vamwe vane skill asi havana mari.
Muzvinafundo Mandivamba Rukuni vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Mutori wenhau Jonga Kandemiri ari kuZimbabwe kuHarare, uko ari kuongorora sarudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Regai timbonzwa kuti zvinhu zvakamira sei pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro. Wakadii Jonga?
Ndiri mupenyu, blessing. Kwakadii kuWashington?
Aiwa, kuno kuri nani, kwanga kuchinaya chete. Ndanzwa kuti kuHarare chiri kwidza kamba muti.
Kuri kutonhora zvikuru kuseni, nemusi wechishanu svondo rapera mangwanani kakanga itori 6°C 42°F mangwanani.
Chiri kutonhora. Jonga, rega timboende kunyaya yesarudzo iyi. Uchitudza kuti ndedzipi dzimwe nzvimbo dzawakwanisa kuti umboenda uchinoona kuti zvakamira sei?
Ndakwanisa kupinda mune mamwe matunhu Mashonaland East, ndakapinda muZumba, ndikapinda muMaramba, ndikapinda muchidimu chemutoko. Zvandiri kuona ndezvekuti hongu vanhu vanonzi vakasununguka kunge vachitevera mapata avanoda asi pa ground up hazvisi mabudira unozoona yatingati feasibility kana kuti mazviri kuonekwa vandaiona vazhinji vanonyatsoonekwa kuti ndeve bato repi ndeve zano PF vanenge vakatsika nhumbi dzavo vachitenderera kana pangava pamatownship kana migwagwa kana pose pavanenge vari zvavo koitawo kuti magwaro ekushambadza andaiona akawanda ndee zano PF nezek ekutodzidzisa vanhu edzidziso pamusoro pekuvhota ayo ari kuonekayo asi bato reMDC unononga pano nepapo MDC Alliance maposta avachamisa ndo zvimwe zvinhu zvandakaona kwetewo kuti vanhu vaiti ukada kuti utaure nawo ukangozvitaura kuti ndiri mutori wenhau zvikuru uchinge wataura kuti mutori wenhau kustudio 7 ayo vanhu vaingoti mwarara vasingade kutaura newe vamwe vaigona kuzoti tinozisara tichitotoreswa waenda iwe ndikati anokunetsa ndiani zvikanzi tine taakuzobvunzwa kune mao veterans nemasabhuku vanda kuzoti munhu atakakuona wakamira naye kana kuti akasvika pamba pako ndiani saka kune kamwe kakungotyawo karimo vanhu vari kuti tinotya kuti dzosere zvakamboitika muna 2008
asi hapo hapana vanhu vari kurohwa inyaya yekutyira iyi kuti ndinogona kuzoitwa kafira mberi
ndizvozvo hapana pandakanzwa kana kunongedzerwa kuti uyo mushandi wemunhu ari kunzi akashungurudzwa kana kurohwa ndofunga vanhu vanga vangonefia yagara irimo uyewo nyaya yekuti kwaitorwa maserial number nezvimwe zvakadaro nekuti masabhuku ari kuramba achavayeuchidza kuti musi wekuvhota tichazenge tichiungana tichienda pamwe chete ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vangopinzwa wapindwe nechando kutya nokuti ndakazowanawo mukana wekutaurawo nemumwe mudzidzisi tichimubvunzawo kuti imi ndimunei muchitariswawo semaziso kuno kwakamira sei akandipawo nyaya iyo yekuti vanhu hongo vari kutya zvekuti vakaudzwa vamwe kunzi mabvr kana zvakaitwa zvekunyoresa zvichitorwa mufananidzo pamunozopiwa bepa rekunovhotesa rinenge rakanangana nhamba yebepa iroyo inobva yanyorwa ichienderana nezita rako iwe nemufananidzo wako saka pane pakuzotariswa mavhoti kuti wakavhotera papi unobva wangowanikwa unzi wavhotera ani ndo zvimwe zvinhu zvouri kunzi vari kuudzwa vanhu mumarezevha emunhu zvekuta kuti vatye
ko vari kuongorora sarudzo vari kuwanika here munzvimbo dzakawanda wanda dzavanga vachimbofambawo
kumarezevha handina vandakasangana navo vari kuongorora sarudzo ndakatongoona hangu vari kuongorora sarudzo pandiri kugara pane vari kugarawo ipapo vesadic uye ndanzwawo kuti ndofunga mangwana vanenge vachasangana vachiita hurukuro here handisati ndanyatsonzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei asi kuti uvaone kuti vanenge vari papi handisati ndasanganidza navo mukufamba kwangu
aiwa tinotenda zvikuru jonga tichiti tichabatana newe zvakare muchirongwa chelife talk tichienderera mberi nehurukuro yekuti zvinhu zvakamira sei muzimbabwe
ndinotenda blessing
tinotenda mutori wedu wenhau jonga kandemire ari parunare muharare tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu gumi nevatatu vanosanganisira vana vadiki vafa zvitevera kunyura kwaita chikepe kunyanza mudunhu remissouri mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vari kuyambira iran kuti yave kupinda nemwenje munzeva nekuda kutyisidzira america makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chadimbura utungamiri hwechikwata chefc platinum kusvika pamapoints maviri chete mucastle premier soccer league mutori wedwenhau michael kariati anoti panyaya inotevera
chekwata chengezi platinum stars chadimbura utungamiri hwefc platinum kusvika pamapoints maviri chete izvi zvinotevera kurova kwavakaita dynamos 1-0 murufaro stadium nezuro mumutambo usina kuya chaunga nemhaka yekukwidzwa kwakaitwa mutero wepagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzisingadhure murairidzi wengezi platinum stars tonderaindiraya ari kufara nezvakaitika
sacoach zvinofadza zvikuru kuwana kukunda chikwata cheDynamos. Profile yako inokura sa coach. Saka zvino ndifadza. Asi zvikuru sei ndikunyanya kufarira kuti tatamba tawina ta reduce gap pakati pedu ne FC Platinum.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa anoti ari kutarisira kusimuka kubva pavari kunyange hazvo vakarohwa nemadamburo.
Pari zvino tirikungoti ngatiedzei kundo mutambo yatinenge tichitamba toonawo kuti vanganenge vachitamba sei.
Chicken In yaramba kuramba yakasaririra mushure mekunorova Mutare City Rovers 1-0. Panguva imwe cheteyo Highlanders yakarova Triangle 1-0. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Herentals 1 ZPC Kariba 0, Harare City 0 Chapungu 0, Nichrat 0 Shabani Mine 0, Blair Chiefs 4 Blair City 1, Black Rhinos 1 Yada 2. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro pekasolaga Premier Soccer League ndeizvi: FC Platinum 46 points, Ngezi Platinum Stars 44 points, Chicken Inn 37 points, Highlanders 35 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Nichrat 17 points, Blair City 15 points, Shabani Mine 15 points, Mutare City Rovers 14 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro yesarudzo dziri kuitwa nemusi wemuvhuro, tichikurukura nevari kukwikwidza musarudzo idzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vari kutungamira Commonwealth mukuongorora sarudzo muZimbabwe uye vaive mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Dramani Mahamba vasvika muZimbabwe nhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Johnson Sirleaf votungamira chimwe chikwata chivaongorori vesarudzo chiri kusvika munyika mukupera kwesvondo. Mutungamiri weMDC Alliance vachamisa voita musangano kuGoromonzi South nekuCaledonia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.